Mifananidzo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa iyo yakaiswa pamabhodhi ekushambadzira yakonzeresa mutauro muguta iri. Vamwe vagari vanoti kanzuro yavo haisi kupiwa mari yekushambadzira yavanofanirwa kunge vachiwana kubva kumakambani anoshambadzira zvakasiyana zvinosanganisira zvematungirwo enyika. Chave kunyanya kurwadza vagari vakawanda ndechekuti kanzuro yavo inoti hapana chainoziva panyaya yekushambadzirwa kwavamunangagwa pamabhodhi akaiswa ayo anoonekwa kana munhu achipinda muguta iri. VaProgress wambiri mugari wemumusha unogara veruzhinji wemahombekombe kukaribha. VaZwambiri vanoti havasi kufara nebhiribhodhi ravamunangagwa rakaiswa zvisiri pamutemo.
Bhiribhodhi ramunangagwa isisi vagari vemukaribha hatisi kuda kuriona munhu nekuti kuswa kwarakaiswa ipapo harina kana wakagarwa naro kana even kanzo kuti igare pasi ione kuti bhiribhodhi iroro rinokodzera here kuti rive parakaisiwa. Chinhu chinogona chakatoiswa usiku nokuti hapana kana akachiona kuti takazongoona bhiribhodhi rapo chete.
VaZwambiri vanoti vachatora matanho kuti kanzuro ibhadharwe nevakaisa bhiribhodhi iri sezvo kanzuro iri iyo inofanirwa kubvumidza zvichitevera zviga zvinenge zvawiriranwa pamisangano yemakanzura.
Chatorawo matanho bhozi mitemo yomanotisi yemuguta rega rega unofanira kunge uchidhirwa nawo nekanzuro. Saka tichashandisa kanzuro yedu tizinzwisise kuti bhiribhodhi rakamboya sei kana riine paine zvakadimbudzirwa. Tinokumbira kuti ribvisiwe nekuti kwese kwatinofamba hatisati tasangana nezvinhu zvakaita sezvokuti chinjungu yachodzimukirwa muguta. Kana vakariisa nekuti vamunangagwa vaiva muno mukaribha asi vakapedza basa ravo kunge richibviswa bhana ravo.
Meya weguta rekaribha Amai Chesindoro vebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vanoti vakashamisikawo nebhiribhodhi ravamunangagwa pasina kuwirirana mukanzuro sezvinodiwa nemutemo. Amai Ndoro vanoti pamutemo makanzura anofanirwa kugara musangano vobvumirana zvinenge zvichifanirwa kushambadzirwa.
Mabhiribhodhi isu sekanzuro tinotogara pasi towirirana kuti bhiribhodhi iri ngariiswe roiswa apa zviri pamutemo totoisa resolution kuti riswe bhiribhodhi iroro.
Vakapanobata chigaro chemukuru wekanzuro yekaribha vasara cheo chitenhe vanoti kunyange bhiribhodhi iri riri mumusha wekaribha nzvimbo yarakaiswa iri mukati memamita makumi manomwe kubva mumigwagwa mukuru.
Any bhiribhodhi ri along that road has nothing to do with us. Ukaisa bhiribhodhi kunoku sepapa unoti takaribvisa iriapa its within our area kana usingabhadhari.
Mukuru anoona nezvemigwagwa mudunhu reMashonal and West Engineer Kata Mapurisa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vaita mutete. Injiniya Mapurisa vati titaure nemunyori mukuru webazi rezvekutakurwa kwezvinhu nekugadzirwa kwemigwagwa avo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ongororo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mifananidzo yavamunangagwa yakaiswa mumigwagwa inopinda mumaguta akawanda munyika. Dzimwe nhengo dzeMDCT dzinoti kana vemakanzuro vachiti havazivi kuti ndiani ari kuisa mifananidzo yavamunangagwa vachagadzirisa nyaya iyi nekuisawo mifananidzo yavachamisa pakaiswa yavamunangagwa. Vanoona nezvekukokera misangano mubato reZANU PF Major General Rugeje vati titaure nemunyori anoona nezvemari vaObert Mpofu ava vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini apa Chigoriwa.